Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi weshondo gumiguru 31 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Makwanisa kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti, hezi neziri mchirongwa chedu cha nasi.
Zaka kosa likuru kutuwa nalarambe wa kizwa kutu kubayo wa nomba kuno batika zikuru kuita utichiruwele cha COVID. Si pere chite chishoma, chite zakarega na chaku bata.
Bazire zvoutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 paine kurudziro yekuti vanhu varambe vachibaiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chaiyo chaiyo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei. Kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze weUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti haitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango ichiti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanganisa Zimbabwe kwete zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekumbopedza mazuva maviri pasina afa nechirwere cheCOVID-19, bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 4,677. Vanhu makumi maviri nevasere vanosanganisira vana vechikoro gumi nevana pane chimwe chikoro kuMidlands vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nemaviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana kana kuti 132,954. Vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana nemaviri kana kuti 2,590,742. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba munyika huri kuramba huchidzikira zvakanyanya. Bazi rezveutano rainge rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwegore rino. Nyaya yekuderera kwevandu wevanhu vari kubayiwa nhomba iri kuuya apo nyanzvi nyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti vanhu vakasabayiwa nhomba chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo kechina kana kuti fourth wave sezvachave kutoita kunyika dzakaita seDominican Republic, Belgium neRussia. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa.
Zvakakosha zvikuru kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti kubayiwa nhomba kunobatsira zvikuru kuita kuti chirwere cheCOVID chipere chiite chishoma, chiti zvakarega nachakubata chirege kuparadzana kasika. Zvinongorakidza zvakare kwatiri kuti vanhu vazhinji vakangoona kunge zvinhu zvaanani vaakutiwo ano zvaka zvapera. Handizvo, ngatirambe tichienda tondobayiwa. Mavaccines acho ariko, makoti variko.
Asi mungati mishonga kana kuti nomba idzi dziri kushanda here nekuti tinomboverenga pamadande mutande akasiyana siyana apa pana Facebook pana na WhatsApp vanhu vachitumidzirana mashoko ekuti aiwa nomba dzimwe nguva ukazobaiwa unozorwara mune ramangwana iri kunyatsoshanda here
tichienda tichisenza nenyaya yescience tinoona kuti mishonga iyi iri kushanda ende hazvisi kuprovhika muno muZimbabwe chete kati kunyika dzakawanda dzinotora mishonga yemavaccines iyaya tiri kuona kuti iri kushanda chaizvo ende tinokurudzira vanhu vedu vese kuti vaitore asi tinonzwa kana even zvauri kubvunza iwe ndezvekuti vamwe vanenge vatora mishonga iyoyo asi vachizorwara kana kutoshayika ende tinenge tichiziva zvakare kuti pamwe zvinenge zvaitika zvakawanda pamwe unenge uine zvimwe zvirwere zvinozosangana naizvozvo saka zvinenge zvichida kuti tizive kuti pachayo mishonga yemavaccines inoshanda here ende sainzi dzese dziri kuti inoshanda
tichitarisa pakushanda kunoita nhomba dzakadai kupasimba kumasoja emuviri zvinenge zvichinyatsofamba sei muviri wemunhu
ya zvinoitika ndezvokuti mumuviri wemunhu mune tumasoja turimo nakare nakare asi kana kwauya chimwe chirwere chitsva chisati mwiri wenyu usati wagadzira masoja anorwisa itwotwo turwere tutsva itwotwo mwiri unenge uchitoda kuti ugadziriswe kuti uite prepare kurwisa karwere katsva ikako saka ndokushanda kwaunoita vaccine kuti inomutsiridza tuhasha kana kuti masoja kana kuti mavoveterans kana vanokwanisa kurwisa vanokwanisa kurwisa tumainfection tunenge tuchiuya itwotwo nechirwere chitsva saka ndokushanda kunoita mavaccine kunomutsa miri wako kuti uite masoja anokwanisa kurwisa chirwere chinenge chauya asi mavaccines edu munoziva imi mazhinji acho ndeyekuti unenge watora chirwere icho chakaitwa muchiuraya kana kuti you kill it or you attenuate it mozoinjecta mumunhu zvakasiyana siyana mamwe vari kuseenzesa zvemagenetic vamwe vari kuseenzesa zvandataura izvozvo kuti muviri ugadziriswe kuti warwise chirwere ichocho
vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuGlasgow, Scotland, kumusangano weUnited Nations wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26. Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti misangano yeUnited Nations inoendwa kana nevakatemerwa zvirango, vaMnangagwa nevebato ravo reZANU-PF vanonzi vari kuita sekunge vakakokwa neBritain. VaMnangagwa vanoti havo vari kutarisira kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson nevamwe vatungamiri venyika kumucheto wemusangano mukuru uyu. Kumusangano uyu kuri kutarisirwa kuti vatungamiri venyika zana kusanganisira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatenderane panzira dzekudzikiswa kwekusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu vachitaura pavhidhiyo padande mutande ravo retwitter mazuva mashomo apfuura vaMnangagwa vakati mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa padande mutande ravo retwitter
My country and the parts of Southern African region continue to experience the devastating impacts of climate change, ranging from cyclone-induced floods, recurrent droughts, and the shorter rain seasons. This is in spite of the fact that our continent is the least polluter. COP26 in Glasgow must therefore be about action and the fulfillment of decisions of the past. In addition, concrete financial support is essential to combat climate change.
Nyika yangu nedzimwe dzemusadak iri kusangana nematambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze kusanganisira mafashamu emvura, nzara nekusanaya zvakanaka kwemvura. Izvi zviri kuitika kunyangwe tisiri kusvibisa mweya wekufema. Musangano weCOP26 unofanira kunge uri wekutora matanho akasimba pane zvakatenderwana uye kuumbwa kwehomwe yekuona kuti zvaitwa kwete kungotaura chete.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti muromo wavo zarirwe nerwizi sezvo vamunangagwa vari kungotaura zvinhu zvisiri kuitwa nehurumende yavo panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tichitarisa mashandiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze, havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chaiyo chaiyo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Sei muchidaro?
Semenzaniso, tine madonations akauya kuzobatsira vanhu vecyclone Idai. Mari zhinji dzakanyangarika. Hatina kuona vanhu vachisungwa kuti vatora mari idzodzo dzisiri pamutemo. Tichine vamwe vashoma vachiri kugara mumatendi vakakanganiswa muna 2019. Ndoda kutaurira kuti pakaitika zveimwe cyclone nhasi uno, kune vanhu vakararama patsaona yemuna 2019 vanokwanisa kufa nhasi uno. Asi taane makore maviri ekuti tinokwanisa kunge takadzidza kuti zvinhu zvinogona kuenda nepamwe. Tingaite sei kuti vanhu vavake misha yakati simbei uye munzvimbo dziri nani? Zvinhu izvozvo hazvisiri kuitwa. Pane grand 10 million rakapiwa kuMinister of Agriculture muna 2019.
Ya, akabva kupi mari?
Kubva kuGlobal Green Grants. Vakanyora pamwe chete neWorld Food Program proposal iyoyo. Nanhasi mari iyoyo ichingoripo nekuti panodiwa plan, ingori plan of action nekuti tichaishandisa zvakadai zvakadai. Shoma shoma ndo yakashandiswa, asi zhinji yacho ingoripo. Ma victims e climate change vaifanira kuti vabatsirwe variko, asi havasokwanisa kuwana that help.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti nyika yavo aitambire ongororo yakaitwa nenhumwa yeUnited Nations yange iri muZimbabwe amai Alena Dohan yekuti zvirango zvakanganisa upfumi weZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti zvirango zvinofanira kubviswa nekuti zvavhiringidza upfumi. Asi vachitaura nemusi wechishanu pamusangano weUnited States Africa Regional Media Hub, amai Thomas Greenfield vakati nyaya yapa kuti Zimbabwe inange kumawere kutadza kutungamira nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanoti zvirango hazvina kutemerwa nyika yose, asi vanotyora kodzero dzevanhu. Vakatiwo zvinosuvisa kuti nhumwa yeUnited Nations haina kubudira hurumende yeZimbabwe pachena. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nesangano rePlatform for Youth Development kuChipinge muurongwa hwekudzidzisa vana nezvekuipa kwedambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabvazera. Sangano reZLHR riri kumirirawo vamwe vakaendesa hurumende kumatare vachiti iri kukundikana kutora matanho akasimba ekumisa nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabvazera. Muna kurume, hurumende yakazivisa kuti vanasikana vasati vabvazera zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 4959 vainge vabatira pamuviri kubva mumwedzi miviri yekutanga kwegore rino chete. Asi mumapepa ari kumatare, hurumende iyo yakamboshorwa neUnited Nations nezvenyaya iyi iri kuti iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku.
Papera gore ra2020 takaona kuti nyaya dzekurorwa kwevana yatingati child marriages ndiyo yanga yanyanya, yanga yatove shadow pandemic, kunyange vanhu vanga vachitaura zvekuti COVID-19 yasimukira rikuraya vanhu. asanga taona kuti child marriage chinhu changa chanyanyao.
Saka sei mangafunga kuti vana vanyore rondedzero nezve dambudziko iri?
Vanenge vachinyora vachitsvagurudzo ndopi vanenge vachiitawo participate chinzwa pfungwa dzavo.
Mune zvavainyora vana vaiti dambudziko riri kubva papi?
Zvaino haingotaura kuti chechi dzemagarments ekuchena kana kuti dzemapostori ndo dziri kunyanya. Uyewo nedzimwe tsika dzemagariro dzoshandiswa mukati memhuri ndo dzimwe dzinokonzesa kuti nedzimwe mhuri dzine machild headed families vabereki vachienda kana kunze kwenyika sekusouth Africa kuno kuchipinge vosiya vana vari form 1 vachigara nemashamwari kana nemaneighbors vana vosara zvinoita zvavanoda vopedzisira varohorwa. Chimwe chakabuda inyaya yepeer pressure kuti vana nenyaya yenaturing pane zvimwe zvisingachatyiwi nevana vanoswera vachiita zve online endi pachagurudzo pakaratidza kuti vana 9 pa10 vanofarira kuswera vari pamasaisai eonline vanenge vachitarisa zvinhu zvepabonde atingati mapornographic views. Ndo zvimwe zviri kukonzeresa zvanga zvichibuda zvichinyorwa nevana kuti saka vana vanenge vachida guidance yakanyanya kuti vakure zvakanaka.
Vangani vakakwanisa kupinda makwikwi aya?
Soro wenyaya wavanga vashandisa wanga wachingonzi child marriage ichi disu taipa vana vatatu mibairo kune vana vese vakabudirira takaita over 100 mascripts evana vakanyora.
Ndivanani vakaona mbairo yepamusoro?
Wekutanga akabudirira anonzi Chipo Mfambi anodzidza pachikoro chechipangai high school ndiye akaita number 1 akapihwa mubairo we $250 kubhadhara kwachikoro fees yake yose nemauniforms nestationary zvinokwana gore rose saka akungodzidza zvake mahara mwana wake kusvikira apedze form 4. Number 2 yakaitwa naPrecious Majede anodzidza pachikoro cheRimbi High School akawana mubairo we $250. Number 3 yakaitwa naNyasha Mandiamba anodzidza zvekuchipangai high school akawana mubairo $150 nema uniforms ake kuti akwanise kupedza chikoro.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu muSudan zvaratidzira nhasi zvikavhara migwagwa mumaguta mazhinji zvichitsutsumwa nekupidigurwa kwehurumende nemutungamiri wemauto General Abdel Fattah al-Burhani musi wa25 Gumiguru. Kunyange hazvo mauto akauraya vanhu vatatu nekukuvadza vanodarika zana nemusi wemugovera, izvi hazvina kumisa vanhu kuratidzira zvine mutsindo nhasi. Vanhu gumi nemumwe vafa kusvika pari zvino mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri weTurkey vaTayyip Erdogan kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 uri kuitirwa kuRome kuItaly. Vatungamiri venyika ava vari kutarisirwa kutaura nyaya dziri kupa kuti vasawirirane dzakaita sehondo yekusiria neAfghanistan. Iko zvino tochimboenda kuna Maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaFreeman Chari vesangano reCitizens Initiative. Tiri kukurukura nezvechirongwa chavo cheGoFundMe iyo inove iri homwe iri kuunganidzwa nechinangwa chekubatsira vechidiki vemungai. Kuti tinzwe zvizere, ngatipei mukoma Freeman Chari mukana wekuti vatsanangure zvizere.
Ya zvatiri kuita ndezvekuti community podium yakaenda kungai vanoita madocumentary vakaona kuti muarea yeGwelichena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura, hatina zvikoro especially zvesekondari. Vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka. Saka ndipo patakati Suse Citizens Initiative ngatishandei tese toona kuti tingakwanisa kupedzisa here block rechikoro ravakanga vatanga nemba yematicha yavakatanga futi. Saka naizvo takabata taka GoFundMe tukutarisira kuti tingakwanisa kureza $10,000 to todini topedza chikoro vana okwanisa kudzidza vari munzvimbo yakanaka.
Chii chakaita kuti sesangano mude kubatsira vagari ava vemukati?
Isu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa maproblems ari kuita vanhu munzvimbo dzakasiyana. Patakaonawo vecommunity podium wabuditsa documentary ravo takabatikana kuti aiwa ngatiitei zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei.
Tichiona kuti pari zvino goal yenyu ndeyekureiza mari inosvika kana 10,000. Nemaonero enyu imari inokwana here mukubatsira vagari vemugayo, tichinyanyotarisa kuti makatarisira kuvaka chikoro?
Aiwa, mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro, asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti chiri kunyanyodiwa iko zvino izvi ndechipi. Pangadiwa mari toita zvinhu mumasteps. Saka tikutarisa ivona tikuona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka block iri. Iko zvino izvi vari kuda madoor frame, vachada kuisa roof nekuplaster. Isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo vanhu vakasapota kudarikidza? Tinoitawo zvimwe zvakafanana nokuisa zvibhurani, zvinhu zviri kudiwa ipapo.
Tiudzeiwo zvizere nezvimwewo zvirongwa zvamiinazvo parizvo.
Ya, isusu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa kuti pangada rubatsiro ndepapi. Saka ndo zvatakaita kucyclone idai, takavaka zvikoro zvakati wandei mablok ana rimbi, takagadzirisa mablok kubhikita, takaenda kunana Mandara. Takaitawo citizens in clinic yatakabatsira vanhu vanosvika 5,000, takafamba nyika yese kunana Chipinge, Binga, Lawayo, Harare, takaita kwese. Iko zvinezvi takabva kupedzisa bloko ratakaita kubhinga rechikoro, nekuti takataona futi kuti vana hapana pokudzidzira. Saka tinongobata patakwanisa kubata toita. Hatikwanisi kuita nyika yose, asi patabata tabata. Zvichingodaro kutiwo pamwewo overtime tinenge taita zvinhu zvakawandawo, tokwanisa kubatsira vana vakawanda kuti vavo vaine future iri nani. Bhozi ndozvatiri kunyanyoda kutarisira kuti vana vawane mukana.
Mukuzvisimudzira zvechokwadi, ndanchikumbiro kuti muudzewo vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuinazvo, kunyanya chirongwa ichi chatiri kutaura nezvacho chekungai, vanokwanisa kukubatai sei uyezve GoFundMe yacho vainoiwana ku?
Inini zvangu ndinonyanyowanikwa patwitter nepafacebook. Munouya ipapo mukangonditsvaga kuti Freeman Chari, munondiwana pafacebook, patwitter. Organization yedu ine website inonzi citizensinitiative.org. Munokwanisa kutitumira email info@citizensinitiative.org. Manoda kutikandira mari paprojekt yatiri kuita munogona kutiwana pagofundme. Mukangosvika mukaseicha kuti Citizens Initiative kana kuti Gweluchena Angai, munotiwana ipapo. Munokwanisa kukanda panoda kutikandira neeco cash, munotiwana zvekare. Munogona kukanda panhamba dzinoti 0777078387. Mukoma Wellington Maoba ndo ari kubata pesiyo yekuZimbabwe.
Tichipetedu huri kuredu, mukoma, mune mashoko amamuchida kukanda here kuna vatere?
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe because zvinhu zvakaoma, but unoona kuti vanhu vanobatikana nezvinenge zvichiitikawo kune vamwe. Even munhu akaomerwa vari kukanda vatori namabasa, asi anenge aona kuti sure daitabatsira. That's something that really zvinondibata, and I just have to thank vanhu kuti rambai muchingotibatsirawo. Rubatsiro rwenyu rwuri kubatsira vanhu vakawanda. Munogona musingazovaoni muupenyu hwenyu, but vachabatsirawo vamwe zvichienda mberi zvichingoda.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, regai tichore mukana uyu mukutenda mukoma Freeman Chari nekupinda muchirongwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Maigove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Atereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndichiti nhasi tinoda kunzwa maonero evamwe vatereri panyaya yezuva rekunamata yatange tichikurukura nezvayo masvondo maviri apfuura.
Mukoma Wande, makadini makadini, ndi right. Ndinoitwa Baba Nomsa ndiripano paGroblast alapa. Ini ndine mubvunzo kuti panyaya yekuti zuva rekunamata ndeipi. Mubvunzo wangu unoti, imo mubhaibheri makambotaurwa here kuti nhasi muvhuro, nhasi chipiri, nhasi tatu kuti vanazoziva kuti sabata yesaturday vakazviziva sei kuti nhasi ndo sabata yesaturday vakazviziva sei bhozi handisi kurangarira mubhaibheri muchitaurwa kuti mune muvhuro mune chipiri kauti chiichi
ini ndinoitwa Abel Mudiwa paLouis apo South Africa ndini ndichida kungowedzerawo panhau yamakataura svendo rino yezuva rekunamata ini semaonero anguwo ndekuti zuva roga roga rakasikwa namwari kana tangowana mukana chete yekuti timunamate handioni sekuti pane chakaipa ini ndinotenda kuti zuva rimumazuva ose akafanana zvekuti sabata kana ndo ratinokoshesa hazvirimo yazvo mumagwaro kuti kana mumwe achikoshesa zuva anorikoshesa nekuda kwamwari uyo anoti mazuva ose akafanana naizvozvo saka ini semaonero angu ndovawo wekuti mazuva ose akangofanana
makadi hama dzinodiwa muzita ramambo jesu ndinoda kuti rugare ngaruve nemwi rangu zita ndinoitiwa pasta mhungu ndinoda kutaurawo pamusoro penyaya dzesabata kuti sei vamwe tichinamata mazuva akasiyana-siyana kunamata nyangwe mukaita chitendero chenyu chekuti munonamata zuva ramunoda muri pachitendero chenyu hazvina basa asi sabata izuva riri pamutemo rinotofanira kuchengetedzwa kuchero edha unonamata kana kuti haunamati sabata izuva ramwari rinofanira kuchengetedzwa saka Jesu achiuya panyika haana kuuya kuzotapudza mutemo kana kuwedzera asi wakauya kuzozadzisa murayiro saka Jesu waana kuuya panyika kuti sabata risachengetewa haana kumboita izvozvo asi Jesu wakanyevenusa mutemo nekuti kana pakaitika dambudziko riri sabata vanhu vanofanira kuti vabetsere chinhu chiri padambudziko kana kuti chipenyu chiri padambudziko zvakaita sechipfuwo saka isusu tinofunga sekuti kana tikati isu tinoda kunamata chishanu kana kuti tinoda kunamata zuva resandi toriti ndorava sabata redu kana tava kutora pfungwa dzechitendero sesabata zvisizvo sabata rinotova zuva riri pamutemo wamwari rinofanira kuti richengetedzwe eidha hatina kuinda kuungano tsvene kuti tinonamata mwari sabata rinofanira kuchengetedzwa nekuti rakatagwa namwari kana mwari wakati tisauraya ari iye mwari wakati ngakuve nesabata tinofanira kuchengeta izvozvo nekuti ivhangeri shoko ramwari rinototitaurira kuti kunyange tikaita murayiro 9 yose tichipotsa neumwe takangofanana nemunhu usina murayiro wose saka sabata tinotofanira kana richitibata pamurayiro ine 10 tinotofanira kuti tirichengete seimwe murayiro yose saka Jesu haana kuuya panyika kuti azoti hakuchina sabata kana kuti achinjise kuti itai sabata richibva pamufungo yenyu kuti munoda kunamata chishanu here kana kuti munoda kunamata sande kana sabata rinotova zuva remutemo wamwari rinofanira kuchengetedzwa kwete kuti izuva ratinonamata naro
tinotenda varwande nechirongwa chenyu chikristu netsika icho chamuri kutidzidzisa nguva nenguva pastudio 7 apa inini mubvunzo wangu ndewekuti ipapo pamuri kuti zuva resabata izuva ripi mubvunzo wangu ndewekuti iwo mambo jesu wachiri kurarama wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho vasati varoverwa wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho musi upi isaturday here kana kuti isunday maybe ndokuti pave neclarification mazvita
tinokutendai vateereri nemashoko enyu ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamungada kuti vamwe vazive tumirai maaudhio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa woenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze unokokerwa neUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti haitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango, ichiti kutadza kutungamira nyika nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndizvo zvakanganisa Zimbabwe. Tamba tasuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokonika ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube uchinzwa naudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 31 kuMfumfu 2021 moGibbs Dube. Ngendaba zethu namhlanje, uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Umkhuhlane lo khona i-COVID hayi uthulisile lapha emaphisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eScotland emhlanganweni o-United Nations Climate Change Conference. Uzahamba emhlanganweni we-COP26. Kulabanye abalungiselela ukutshengisela emigwaqweni eScotland bekhonona ngokwenziwa nguMnangagwa lohulumende wakhe eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Bona bafika phose amajumi amathathu 28 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika ukuthi bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,677 asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka nyakenye kwele Zimbabwe. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kuthi asebehlatshwe eyesibili labo bedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eScotland lapho azangena khona kusasa umhlangano omkhulu ohlolisisa ukudumala komkhathi we-2021 United Nations Climate Change Conference kumbe i-COP26. Umnumzana Nick Mangwana unobhala ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba uMnangagwa usuke eZimbabwe ekuseni elubhekise eGlasgow. Engakasuke eZimbabwe, uMnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-Annual National People's Conference ukuba ulapho ukuhlangana lomnumzana Boris Johnson okhokela ilizwe leBritane labanye.
I travel to Glasgow, to the United Kingdom, after over two decades. It's after more than two decades have passed without Zimbabwe leadership going to the United Kingdom.
Ngizahamba emhlanganweni we-COP26. Lokhu ngokuqala ukuba inkokheli yebandla leZANU-PF ivunyelwe ukuya e-United Kingdom phakathi kweminyaka eminingi kakhulu. La ngamazwi kaMnangagwa athathwe kumabonakude ngumsakazo we-ZBC esemhlanganweni webandla lakhe eBindura. Umnumzana Monet Xavier Zabare okubandla leli eBritane uthi sebemelele ukwamukela uMnangagwa.
We are looking forward to receiving His Excellency President Emmerson Mnangagwa as ZANU-PF UK. Everything is ready for him in terms of support and showing solidarity.
Tinabebandla leZANU-PF simelele uMongameli Emmerson Mnangagwa. Sizimisele ukumsekela ngesikhathi esemhlanganeni we-COP26. Siyawuthakazelela umsebenzi wakho uMongameli. Sikumelele lapha eGlasgow.
Glasgow COP26.
Kodwa kulabanye abathi eleBritane akumelanga livumele uMnangagwa ukuba ethekelele ilizwe leli ngoba wephula ilungelo loluntu. Umnumzana Panyika Karimanzira okuhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe uthi bazatshengisela eGlasgow kusasa langolwesibili
bekonona ngokwenziwa ngumnangagwa eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kuka president weZimbabwe uEmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka Emerson Mnangagwa obubalisela iGukurahundi igenocide ayenza eZimbabwe, okubalisela ukubulawa kwabantu abaningi weminyaka edlulileyo, bebulawa ngenxa yakhe yena uMnangagwa. Lakathesi lokho kuqhubeka phambili lokuhlunguluzwa kwezizalwane zeZimbabwe, konke le corruption, konke lokuthi khona vele ilizwe alimanga kuhle.
Kusenjalo ingcweti ezibona ngokudumala komkhathi kanye labalimi bavumelana ukuba ukuguquka komkhathi sokuhlukumeze uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnumzana Washington Jakata, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala emkhathini, uthi abantu bathwele nzima emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ukuthi yi-global warming. Uthi ngakho-ke uhambo lukamongameli Emerson Mnangagwa eScotland luqakatheke kakhulu.
It is extremely important for the president to participate in this climate change conference to really support the cause of Zimbabwe and to showcase that Zimbabwe is moving along the lines of the global pathways of going green and to ensure that we also put across our message in terms of mobilizing our resources for climate change adaptation in the country.
Ukuqakathekile kakhulu ukuba umongameli ayingena la emhlangano weclimate change ukusukela ukuphathelana lele Zimbabwe kanye lokubonisana ukuthi ele Zimbabwe lenza lokho okumele likwenze ukusebenzisa ezinye indlela zokuthola amandla kagesi kanye nokwazisala umhlangano endabeni lokubuthaniswa kokudingakala okumelane lenguquko kwezomkhathi.
UJakata uthi ukukhudumala komkhathi kukhathaza abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Droughts are becoming more and more in the country and the time has come for us to ensure that we implement various strategies to cope with these droughts, including expansion of our irrigation capacity, as you've seen the government efforts.
Izihlakala zokoma lokho zisanda elizweni, kungakho sesifikile isikhathi sokuthi sibona ukuthi sisebenzisa njani indlela ezihlukeneyo okumelana nalokhu koma okubalisela ukuqhelisa indlela zokutheleza, njengoba libonile nje imizamo kahulumende ukuthi uzinikele okungakanani kulokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa okumayelana lobunzima obubhekane lozulu kumbe i-disaster management ekolijini le-National University of Science and Technology.
Kakhulukazi kithi lapha eZimbabwe esilabantu especially esithi ngama-family farmers emakhaya ethu, emakhaya as in the rural areas, esingakwazi ukuthola i-climate information ngesikhathi esihle. Abalimi emakhaya sebehambe balahlekelwa izifuyo ngokusweleka kwamanzi. Kusithi kunjalo abaningi futhi sebehambe bayekile completely ukulima, sebemele ukucela ukudla kuphela benikwa zinhlanganiso zimizi eziphathisa abantu.
UNdlovu uthi uguquka komkhathi kuphazamisa njalo umnotho kaZulu kanye lowelizwe.
Ukulahlekelwa izifuyo zabo, ukuswela amabele, indlala emangalisayo, kakhulukazi ukuswelakala kwamanzi nxa lithelelana izulu lakhona kuba lalokho esithi ngama-mid season droughts.
UMnumzana Dumisane Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services uya kusekela lokhu esithi bathwele nzima abalimi ngokukhudumala komkhathi.
Ukuswela ukudla kubuye kudale ukuthi kungahlaleki emakhaya, yikho uzathola ukuthi olutsha lugcina lusiye emadolobheni kumbe emazweni asigombolozeleyo besiyadinga amathuba emisebenzi. Lokhu kubuye kwenze sisilele amandla esikuthi ngesilungu yi-labor yokusebenza la ngomnyaka lapho izulu likhona, siyasilela amandla okusebenza ngoba sokusele abantu abadala kuphela ekhaya, kungasela abantu abatsha abalamandla ukuthi benze imisebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi yenziwe.
Ukuguquka komkhathi uNyoni uthi kuqhubeka kungenisa abantu kundlala engapheliyo minyaka yonke.
Izifuyo yiyo ibhanga yethu, nxa ukudla sikulime sathola okulutshwana singena esibayeni sithengise sigalisela inkukhu imbuzi sicine sithengisa inkomo ukuze sizuze imali yokuthenga ukudla.
Abalimi bavumelana lengcwethi lezi besithi kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane loguquka komkhathi. Omunye wabo ngumnumzana Tapson Cheda ohlala emachecheni esabelweni semathebeleleni South.
Kunje nje lamanzi asehlupha abantu behambela manje unatha somele ukuthi kuyenatha njengathi khonapho somele ukuthi abantu baye lapho kulamadamu khona vele asehanjelwa sibili amanzi. Vele nje bekume ukuthi ngabe ngalesi sikhathi sesilimile amazambane sephansi sehlanyelwe kusayusafika kuDisemba lesikuvele sokuphakathi kwehlobo. Kodwa nje sokutshintshile sesiyasize silime kuboDisemba khona.
Akwaziwa ukuba inkokheli yomhlaba wonke jikelele izaphuma lani emhlanganweni lo eScotland okunganceda uZulu othwele nzima ngokukhudumala komkhathi okudalwa yintuthu ephuma kumafekitali ezimoteni lokunye okwenjiwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Emaphandleni namhla sesigabeni semaphisa ake sizwe ukuthi umnumzana Themba Moyo ubhekane lani esigabeni lesi.
Maqondana lesimo somkhuhlane lokhona iCOVID hayi kuthulisile lapha emaphisa kuthulisile abantu nje bazikhohlele kodwa abanye bayagqoka nje ama-mask kuyasanitizewa maungena emashopu nje nyabona abantu bayasanitize lapha. So I am born nje okunye kungabekwe kumbukuzwa ukuthi ngibe laphana kule ukhona inoba nje uCovid manje hayi kade sikuthulisile sibili.
Siyakuzwa kakhulu baba Moyo okunye ke obhekane la khonapho.
Imali iyo ehluphayo lemsebenzi. Akukho imsebenzi lapha vele kayikho sibili. Indawo leyi idrobhu nje ijiwa idrobhu elincane. Elisakhulayo so akula industry such industry khona kusezimayini lapha abantu abangani bayaphephela khona besenza okujekeja kodwa la imali yangkhona nti iyahlupha nje. So okuhlupha kakhulu ukuthi lekuthengeni mina njengomuntu osebenzayo osikhwelela lona ibhondi leli. So ibhondi leli lisisebenzele kuhle ngoba into eziningi lapha zithengiswa nge-forex. Izitolo eziningi vele zithengisa nge-forex. So kuyikuthi thina abanye kuyasokunzima ukuthi enye into nxa uyifuna especially kwizitolo okungaluncane lokhu labantu nje babezithengisela nje phandle. Nxa uyifuna sekumele uqale uye kulaba abatshintsha utshintshe imali yakho unaleyo encinyane yabe ingatsho lutho. Ngibona ngani okwendlala sibili hhayi ikhona sibili njengathi sport sekuyi-rain season lezulu lakhona lingani alikani kuhle kuhle nje kutshengisa ukuthi alikani futhi njalo lapha lokho lingakazilini.
Kwezemaphandleni namhla besesigabeni semaphisa esabelweni semathebeleleni South sizaxoxa labanye njalo abantu ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisuka siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kweleSudan abatshengisela emigwaqweni sebevalwe indawo eziningi bekhonona ngokuhluthulwa kombuso libutho. Bathi kumele kubiselwe embusweni uhulumende wangena usanda kukhutshwa esikhundleni wengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Abantu abahlome baphelela baphose babulala intatheli zindaba i-Iran Broadcasting Corporation namhla kule Afghanistan. Uhulumende we-Taliban uthi usehlolisisa udaba lolu. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano lo mongameli Tayyip Erdogan wawaletheki ngesikhathi kusenziwa umhlangano we-G40 Summit eRome. Ababili laba bazakhuluma ngokungazwisisani ngokwenzakala kwele Afghanistan, Syria, Libya lamanye amazwe. Okwamanje sokuyisikhathi samasiko.
Yelo baba mkhulu, babe lo. ngokulo
uhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa ngutikoloji uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp
zihlobo zami undofa lo ngiqala ukumbona nge-lockdown into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto omhlobo bani into le engagcina sengiyibona ukuthi iyinto enjani undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku everyday ebuya ebusuku everyday mafika endlini umzimba wami uyalumelela umhlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months mayifika lundofa lengane leyikhala njalo zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni angilali ebusuku undofa ulala lami everyday sengingumfazi kandofa angisakwazi ukufocus even ku-relationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lenyanga uMancube.
Umuntu okhatshana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena nguyofuna ukusetshenzwa ongenelwa yinyamazana leyo. So ekhona ngale loba ungazi uyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona inyanga ziningi. Ziningi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi akancedise lo. Njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba yabe sezwile ukuthi wena subaleka and then kasofuna umuntu oseduzani owakwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnikele amafutha okuthi agcobe into leyani ingambambeleli amnikele amafutha ayezinyamazana zonke ompisi obani bani uhlanganise le mithi wenza ukuthi undofa njani angambambeleli manje njengobani kunjalo kunzima emuntwini okhatshana kubani umuntu ekhuluma eseduze kuyake kulula so inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa
uMancube uphinde wathi
nxa angafa even abazali bakhe babekwazi ukuthi ubulaliswa nguye lezihlobo ezikhatshana leziseduze zaze zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi indi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye umzondeni wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana akunzima lokhu mntanami kunzima kakhulu kunzima kuyethusa abantu bayathuthumala ngayo linto kunzima kakhulu ba kunzima sibilayi kubuhlungu futhi umntwana sezezivika emphakathini yena kezwa yini lama audio akhulunywa yena wayena engawezwa ukuthi abe lesihlelo athathe into yakhe ehambe ilahlela kachannel
uMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe ngilethemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphileyo ngeviki ezayo suke sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelela nebantwana benkosi kumagumbi wonke amanomhlaba lapha lingali khona ngilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwe elisithola encwadini ezenzo njalo isahluko sesifica ngembili sibale ke indima ku-18 sisiya phelela ku-19 kufundeka kanje kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo 19 wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze ilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela. Ngaphezulu ungayilandela indaba leithi banengi ababebuya ukuzokhonza labapostoli. Abapostoli ke ababeke izandla, nxa sebebekwe izandla kuningi okwakusenzakala. Babesila abagulayo, babesamukela umoya oyingcwele wokubaqinisa lokubanika ithemba lokubanika isibindi, ngoba yiwo umsebenzi kamoya oyingcwele lowo. Kodwa uSimoni lapha esizwa khona esibale khona uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali. Sizwile esithi kubapostoli, ake linginike lami lawo mandla ukwenzela ukuthi lami ngenelise ukuwasebenzisa lawo mandla. Kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya, kodwa wayethembe imali yakhe ayelayo. USimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi ngiphenini lami lawo mandla, nansi imali ngilayo. Empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangenza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. UNkulunkulu kathengwa. Abantu sebejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthula lokhu kuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali lalapho ongamelanga ukuthi aluwabhadala imali khona, ngoba nalokhu kumele akwenzelwe. Yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali. Lapha sibona inkohlakalo kaSimoni. Njengoba uSimoni ele mali ucabanga ukuthi usengaba yini. Baningi abantu abagwaba ngalokhu abalakho, bazitshaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele. Lokho kabakhohlwe baphinde. Ungayibala usiya phambili, iyakutshela kuhleke lindaba njengoba siza ke siqhubeke ngayo. UNkulunkulu kathengwa ngemali yakho, kathengwa ngokuba nguwe kwakho. Kukhona umele uwenze ukwenzela ukuthi izinto ziwuhambele kahle. Ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimoni, indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali. Imali yakho zihlalele layo. UNkulunkulu asenzele kuhleke, asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa. Asikhulekele uNkulunkulu. Vula ingqondo zethu, samukele amaqiniso elizwi lakho ukubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungajinula kusasa. So kuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazo omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu namhlanje. Igama nguMike Wove. Namhla sixoxa loCynthia Chigwenya okumsebenzi wokuthuthukisa abasakhulayo elizweni. Sixoxa ngohlelo lweAsake Festival oluqoqwe umsakazo weCenter for Innovation Technology, abanye bathi SAIT.
Cynthia, siyakwamukela kuhlelo, njani sisonke?
Siyaphila njani?
Hayi, ngiyaphila. Awusitshele okuningi ngale conference.
Masekusiyabonga ngokusinxusa. I-program e-Asake Film Festival, program e-ranwa yi-organization abathi Center for Innovation and Technology, so ESIT. And ESIT has been doing a lot of work on post-conflict reconstruction and development and peace building in Bulawayo.
I-Asake Festival, singathi ijonge ukutshengisa uZulu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi segugrawundi lokunye. okufanayo. Ubona ngani okwenziwa inhlanganiso ye site iqhakathekile na?
Ngibona kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ne platform for indawo la abakwazi ukukhuluma khona nalezi zinto ezibahlukumezayo ezibahlukumezile. Kuqakathekile kakhulu because sithola ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi la singasiza khona yikuphi without having to detect from phezulu or from people abanga-experiencanga into zodlame. Kuqakathekile ukuba la ma-conversations afana nalawo. Uma sizoyakha isizwe esibambeneyo, isizwe esithuthumayo kuzo zonke izinto, kuqakathekile ukuthi abantu baseZimbabwe babe bebambene regardless of their ethnic or cultural background.
Uma sesikhangela indaba zokubambana okuthuthukisa ilizwe, ubona ngani uZulu yena kumele adlale indima enjani ukuthuthukisa ele Zimbabwe nxa sesikhangela indaba zokubambana? It's nothing as easy as peace building.
Masikhangela indaba ze peace building or ukubambana. Ilizwe liyakhwa abantu abahlala kulizwe. So akuso responsibility osomapolitiki kuphela kumbe iresponsibility yohulumende kuphela. Kwamele wonke umuntu waseZimbabwe or wonke umuntu olesifiso sokubona ilizwe lakithi liphumelela abe ekwazi mayelana ngama-social dynamics afana nalawo esikhulume ngawo ukuthi there were incidents of violence. So wonke umuntu kumele abe aware, abe conscious and also to contribute to the conversation about the national peace building and reconciliation. Kuqakatheke kakhulu especially for abantu nje abafana nami lawo ukuthi bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba emphakathini sihlala labantu abangama-victims or ama-survivors walawo ama-incidents either awe-ground kumbe i-incident awe-political violence or ama-incidents awumrambajini which was less than 20 years ago. So emphakathini kukhona laba bantu sisahlala aba-affecteke ngalezi zinto. So kumele sibekwazi ukuthi how do we each of us play a role in building a better Zimbabwe people.
Ayigezu lokandaba sithanda ukubonga uCynthia Chigwenya ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo ezulukandaba sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Live Talk at the Connection. Lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuhlangana ngabatsha elizweni. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMaikove. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maikove. Kwezomculo sileqembu le-Light Machine Gun Choir. Akasizwe omunye wabo exoxa no-Ezra Jesus Banda.
Sizwe saba lenhlanhla enkulu sabathola kunini sibafuna Light Machine Gun Choir eyazalwa uthi LMG Choir eyaziwayo ukuthi yehlabelela ubaba umdala uDr. Mqabuwa Nyongo Nonkomo, ubaba welizwe nguye ke wasithola le lizwe laseZimbabwe. Namhlanje laba babili ama members asekhona egroup le bantu bekhuluma kuthiwa bonke bafo abantu baphile linjani? Wena ungubani?
Mina nginguGladys Moyo, founder member ye-LMG Choir. Five founders ndawonye nobaba u-LMG Give Nani eZambia. Sehlangene no-LMG Moyo, Comrade Tshali Moyo, owayehlabelisayo na-akhethe abafana abase-JZ. Thina sasingapha esayidini leli.
Sitshele ngaleli qembu lapha ke mama usitele ukuthi labunjwa kutheni kwahamba njani.
Iqembu leli labunjwa siseZambia lalisenzela ukunika imorali ababeke bekululeko ababeparticipate phandle besilwa bezwela inkululeko yelizwe lethu leZimbabwe. Niko basofela kona ubana kube lethukutsha yokubana sihlabele si-encourage ama-congress phandle ukubana asitande ngokuqinisekileyo ukuze sithole uzibuse njalo sihlabela silandelayo. Ngathi i-LNG was a part of like in the koda ama-historical events awenzika.
Siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 ababili izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eBrithani emhlanganweni owe-United Nations Climate Change Conference. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje